Ichokwadi kuti varairidzi vakawanda vanga vachitinyorerawo, vachindifonera, vachikumbira kuti dai matinzwirawo kuti chii chiri kuitika kuzeki, nekuti fezi 3 nefezi 4 imwe inova yakapera musi wa 19 December havana kubhadharwa mari dzacho dzemafezi maviri wayo, fezi 3 nefezi 4. Asi chiripo ndechekuti vasina kubhadharwa kudaro vari kuti vakafona kuzeki vachibvunza, vari kunonotwa nekutukwa vachizi inini tichakupai mari kana taanayo. Asi chiripo ndechekuti zuro tichitarisa pachivhitivhiti takazoona kuti mukuru wezeki vanonzi Judge Chigumba here vakabuda vachiti vane deficit ye 40 million vachitaurira vanhu papress conference yavaiita kana musangano wavaiita. Saka tatizova kuti deficit ye 40 million ndoida kuti mapicha asabhadharwa here. Asi tatichikukumbira kuti kana vari kuziva zvavakutauraka ngavaudze nekunyorera varairidza vatsamba nekuti nezvi rango webishira saisai kwavari iko kwavachazivi kuti vobvunzani, nekuti avanobvunza kumahofisi ezeki ari kumaprovhinsi kwavo vanenge vari kuti vari kutyisidzirwa. Saka isu sevanhu vanomirira vashandi vane kodzero dzavo tetichikuti dai vabudawo pachena tavaona vatitaurira kuti kana vachibhadhara mari iyi vachaibhadhara rii, nekuti vashandi vakawanda vanga vatoshandisa mari dzavo vachinogara musango imomo vachitotengawo chikafu nemari dzavo shoma dzavanga vanadzo. Zvino vakatinyararirwa havachazivi kuti chii chiri kuitwa nezeki.
Saka muri kukurudzira varairidzi ava kuti vatore matanho api vamajongwe?
Tichekutanga ndechekuti ngavabude pachena zvizivikanwa kuti havana kubhadharwa, nekuti vari avo vakaramba vakanyarira vanongofira mubhusu sesokisi. Ngatinyorei matsamba, ngatitaurei, ngavashandise WhatsApp, ngavabude izwi nevhoisi rakasimba rekuti hatisi kufara kuti hatina kubhadharwa. Isuwo zvatakutoita pano takuchitoita kuti kana vamunangagwa vacho vazivise kuti vashandi vavo vakashandira nyika havasati vabhadharwa basa ravakashanda, nekuti vamwe vese vanenge vashanda ndokungadai kwakuzi masoja pamwe vangadai vakatobhadharwa kani. Asi pakuzirai kuti vaita varairidzi manje zvakuita ngo inonzi vakunetsa, asi vari kudawo mari ya dzavakashandira, nekuti vakatosiyawo mhuri dzavo, vakasiya vana, vakatopinda musango vakadaiwa nemvura sezvo kwainaya mazuva iwaya. Asi kuti tichiti pai mari manje zvakuita sekunonzi tiri kunetsa. Saka nhasi chaiye tisandira tsamba ichaita kuzeki ikoko ndichivataurira kuti varairidzi vari kuchema chema.
Asika majongwe, dzimwe nguva papaine zvibvumirano zvakasiyana-siyana pakati pezeki nevarairidzi, nyaya iyi munoibata sei?
Chibvumirano chekuti vasabhadharwe here kuratidza kuti pane nyaya ndokuratidza kuti vanhu vari kunyunyuta kuti hatisati tabhadharwa. Danga painge paine zvibvumirano zvokuti tikatatu tisina kukubhadhara ya mutauri vangadai vasi kutaura. Chiripo ndechekuti nzara yapinda mumusha, vakashandisa mari dzemhuri dzimwe dzadzakasungirirwa muzvikwama kuti tizodai. Zvino nguva yacho yakupfuura zvokuti hamwana asika chema anofira mubereko, zvidhakwe paine chibvumirano chakaita sekuti kudii kungoreza nyaya yekuti ngavabhadhare zvinofanira kubhadharwa, vanofanira kuwana mari dzavo vadziwane.